Inindi ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzedu zanasi china kurume 9 2017. Vanorwira kodzero dzevanhu vanobatana nemhuri yekwadzamara muHarare vachirangarira vaitai dzamara avo vakapambwa vakatsakatika makore maviri apfuura. Kanzuru yeHarare inopa mazuva manomwe varidzi vechivakwa chinoitirwa mitambo chine mukurumbira muHarare kuti vachiputse sezvo chakavakwa zvisiri pamutemo. Vagari vekusibula kugwanda north votadza kufamba zvichitevera kuparadzwa kwakaita biriji nemafashamo emvura. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzozeya zvipingaidzo zvinosangana nevana veZimbabwe munyaya dzesarudzo. Muchirongwa cheWomen's Round Table paLife Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zuva revanhukadzi rakacherechedzwa nezuro nemabasa ari kutarisana nemadzimai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.